manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 28, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu zana nevanomwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zimbabwe yatambira nhasi nhomba dzeSinopharm mazana masere ezviuru kana kuti 800,000. ZANU-PF inoomba komiti ichatsvaga mari inodarika zana nemakumi mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica ichashandiswa mutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yatambira nhasi nhomba dzeSinopharm mazana masere ezviuru kana kuti 800,000 uye dzimwe nhomba dzemhando iyi zviuru mazana manomwe kana kuti 700,000 dziri kutarisirwa kusvika munyika mangwana dzichibva kuChina. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vaziviswa padande mutande ravo reTwitter kuti hurumende nhasi yatambira nhomba idzi kubva kuChina uye dzimwe nhomba dziri kusvika mangwana. Nhomba idzi dzasvika panguva iyo hurumende iri kukundikana kubaya nhomba vanhu vanenge vaenda kunzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba. Bazi rezveutano mudunhu reMashonaland West rinoti riri kutadza kubaya nhomba pamwe nekupa vanhu dzidziso yezvechirwere cheCOVID-19 kunzvimbo dziri kure nekuda kwekushaya zvekufambisa. Mukuru anoona nezvedzidziso yeutano mudunhu reMashonaland West Dr. George Kampondo vaudza Studio 7 kuti dunhu ravo rine dambudziko rekushayikwa kwemotokari dzekushandisa muzvirongwa zvavo.
Saka takutori nemamobile teams ari kutoenda achitevera kunobaya vanhu ivavo. Zvototi demand yakatowandisa. Isu manpower ndoiri kuti tashoma, especially manpower nenyaya dzokufambisa motokari dzacho dzemateams ari kubuda out.
Bepanhau rehurumende reHerald razivisa nhasi kuti bazi rinoona nezvekupinda nekushandiswa kwemishonga munyika reMedicines Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza kushandiswa kweimwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 yeJohnson and Johnson inogadzirwa nekambani yekuAmerica. Nhomba yeJohnson and Johnson ndiyo nhomba yechishanu kubvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Dzimwe nhomba dziri kushandiswa dzinosanganisira Sinopharm neSinovac kubva kuChina, Sputnik V kubva kuRussia pamwe noCovaxin kubva kuIndia. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kubvumidzwa kwenhomba yeJohnson and Johnson chinhu chakanaka chaitwa nehurumende sezvo zvichapa vanhu mukana wakakura wekusarudza nhomba dzavanoda.
Zvokugamuchirwa kwenhomba yeJohnson and Johnson zvazoitwa nehurumende ndozvatagara takatarisira. Tazvitogadzika kuti ko vapindwa nei kuvari kuramba rubetsero rwakadai. So izvi zvichapa vanhu mukana wekuti vasarudze nhomba yavanoda choice yakakosha. Uyezve zvichapa mascientists mukana wekuti vaongorore kuti nhomba iri kushanda zviri nani kudarika dzimwe ndeipi. Tinokurudzira iva vakava mapoliticians kuti vasangokambira kambira zvese, ngavape nyaya yekumascientists vaongorore kuti nomba iri kushanda kudarika imwe ndeipi. Kusvika parizvino hatisingoziva kuti protection yatinowana kuSinopharm, kuSinovac yakakura sei.
Utano rakazivisa kuti vanhu zana nevanomwe kana kuti 107 vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, izvo zvasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zvitatu nemazana maviri ane makumi masere kana kuti 3280. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matanhatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nechimwe chete nemazana manomwe ane gumi nemumwe chete kana kuti 101,711. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vainge vave miriyoni imwe chete nezuro mazana mashanu ane makumi maviri nezviviri nezana nemakumi mashanu kana kuti 1,522,150. Zimbabwe ine vanhu mamiriyoni gumi nemana vanokodzera kubayiwa nhomba yecovid-19. Vanhu vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nezvina nemazana matanhatu ane makumi masere nevashanu kana kuti 694,685. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe yashandisa nhomba mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri negumi nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nezvishanu kana kuti 2,216,835 doses. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvitevera kupiwa mvumo kwaakaita nehurumende, mapurisa anoti atogadzirira kare kutanga kubaya vanhu nhomba yecovid-19 mumakamba avo munyika yose, asi changosara chete kupuwa nhomba idzi nebazi rezveutano. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wezrp assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vakatomirira kubva kubazi reutano kuti vatange kuita basa rekubaya vanhu nhomba muzvipatara nemakirinika nemakamba emapurisa munyika yose.
The Ministry of Health vachiri kugadzirisa malogistical issues kana zvaakuitwa mapolice stations will advise you, but currently hasati zvatanga.
Vamwe amai vanogara pedyo nemarimba police station muHarare avo varamba kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti zvingave nani kuti vabayiwe nemapurisa nekuti zvave kunetsa kumakanzuru eHarare City Council.
Kumapurisa kuri nani nokuti kukiriniki kuri kuzara, isu vamwe hatigona kufamba kuenda ikoko.
Mumwe mugari wemuHarare vaLeaford Piri vaudza Studio 7 kuti vanofara vachiona mapurisa eZRP achifamba achitaura nevanhu pamusoro pecovid-19 asingashandise chisimba sezvaanogara kuita. Mapurisa anozivikanwa zvakanyanya munyika nenyaya yekurwisana neveruzhinji panyaya dzekuratidzira nedzimwe. Nyaya dzeutano dzinoti hadzioni vakoti vemukanzuro yeHarare nechitungwiza vachitambira danho rehurumende rekuti ivatambirise mari yemihoro sezvakabvumiranwa nedare remakurukota nezuro. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende yave kuzobhadhara vakoti vemakanzuru mumaguta maviri aya mushure mekunge yashandisa zvisina mwero mari yaakapiwa yekurwisa covid-19 nehurumende. Amai Mutsvangwa havana kutaura kuti imari isina kushandiswa zvakanaka, uye vakuru vakuru makanzuru maviri aya vanoti havana zvavanoziva pamusoro penyaya iyi. Mutauri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vati vataura nenhengo dzavo makanzuru maviri aya, uye vati hapana urongwa hwekuti hurumende inoda kubhadhara vakoti ava sei. Vati hurumende ngaijekese chirongwa chayo nekuti vakoti vakawanda havadi kushanda muzvipatara zvehurumende nekuti haibhadhari mari dzavanoda.
Iyo hurumende iri kunetseka kubhadhara vashandi vayo, vana mukoti vayo, vavagara navo. yakuwedzera vamwe vana mukoti ichazvifambisa sei, ichaiona kupi mari zvichafamba sei, zvinhu zviri kutotika chamadza zvichitinetsa kuti zvichafamba sei. Asi zvisinei, hatingavafungiri kana kuvaendera pamberi sehurumende. Tinogonda kuti mari yacho vanayo, tichigonda futi kuti vachavabhadhara mari yavaramba vechibhadharwa, yavari kubhadharwa nekanzuro inova iri pamusoro yevari kubhadharwa kuhurumende pari zvino.
Vakoti vazhinji vari kushanda kumakanzuro nekuti vakaramba kushanda muzvipatara zvehurumende iyo isingabhadhari zvinogutsa, vaimbovemeya veHarare vaBen Manyenyeni vaudza Studio 7 kuti havaoni hurumende ichikwanisa kupa vakoti mihoro yavanopiwa nemakanzuro eHarare nechitungwiza.
Hatizivi kuti hurumende yaronga zvipi, asi kana yaronga kuvabhadhara mabhadhariro ayanoita ave muhurumende, ndinoona ichikwanisa kuvabhadhara mari yavo panguva inenge ifanira kuvabhadhara. Asi ikaedza kuvabhadhara semabhadharirwo avanga vachiitwawo kanzuro akati kwirirei, hurumende zvinogona kuiremera, uye hurumende inogona kutambudzika kuziva kuti ingazosiyanisa sei manesi avari kubhadhara ari mukanzuro neavari kubhadhara ari muzvipatara zvehurumende.
Asi vamanyenyeni vati kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya dzeutano munyika, hurumende inopembedzwa pamabatiro aaita nyaya dzedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. ZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaomba komiti ichatsvaga mari inodarika 140 emamiriyoni emadhora ekuAmerica ichashandiswa neZANU-PF mukutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato reZANU-PF nhasi, munyori anoona nezvemari muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vati komiti iyi ichange ichitungamirwa namuzvina bhizimusi uye vari nhengo yeCentral Committee muZANU-PF vaPhilip Chiyangwa. VaChinamasa vatiwo komiti iyi iyo inosanganisira mutungamiri weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara namuzvina bhizimusi vaScott Sakupwanya, avo vanozivikanwa zvikuru munyaya dzekucherwa kwegoridhe yatotanga basa.
Sekuzvauko munoita musangano wedu wakakura une washandi vanoda kubhadharwa, zve tinenge tichida mari yekubhadhara maprogramu yatinoita. Washandi tinobhadhara washandi wedu vari kumaprovhinsi nevari kumaDCC, ndisu tinobhadhara. So zvinoda mari yakati wandei izvozvo.
VaChinamasa vati mari ichashandiswa zvakare mukuita gadziro yemusangano wepagore webato ravo uyo uri kuitirwa kubhindura rwendo rwuno pamwe nekutsigira kusarudzwa kwavamunangagwa semutungamiriri wenyika muna 2023.
National Conference yeYouth, Conference yemaWomen's Affairs, yemaVeterans of the Liberation Struggle, zvose izvo zvinoda mari. Tozoita National People's Conference iyo tiri kuita kubhindura muna Oktoba inenge ichida mari. So zvose izvozvo zvinoda mari. Tikazonge totaura nezvemaelection ichada mari yekambeni yapresident kuti ahwine muna 2023.
VaChiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamunangagwa vavati vatsvage mamiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica, ivo nekomiti yavo vari kutarisira kuunganidza mari inoita mamiriyoni 140 emadhora $140 million, vachiti vari kutarisira kuti provhinsi yega yega iunganidze mari inoita mamiriyoni 14 emadhora ekuAmerica.
Isu tiri kutarisira kureiza mari inoita zana nemakumi mana emamiriyoni dollars ichava yekushandiswa mune zvinoitika mumusangano nemaelections achaitwa kubvira zvinenge zvichigadzirwa musangano kubvira pasi pamasero, pamabranch, pamadistricts, provinces, mayouth, maveteran elections, mawomen elections. Ndo mari yacho.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vashora Zanu PF nekuumba komiti iyi vachiti bato iri rinongofunga zvesarudzo nguva nenguva risingafunge zvekugadzirisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji. VaHlatchwayo vati chinoshamisa ndechekuti Zanu PF iri kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviipewo mari, asi bato iri richigara rakashandisa mutemo wePolitical Parties and Finance Act kuti mapato anopikisa asapihwe mari kubva kunze kwenyika.
Zvizvukopokopo zviujinyangwa ndozvanonga vachida kuti vaite. Saka hapana kana chatotarisa kubva kuZanu PF kunze kwekutambura, kunze kwekuti vana vazvabhora vachichema, nekuti vatungamiriri vacho havanei nevanhu, havanei nekubudirira kwenyika yaZimbabwe. Saka tinotarisa tichiona kuti izvezvi sehurumende inenge ichitiri pachigaro inofanira kuti itarise kuti vana veZimbabwe zvinhu zvakamira sei, tiri kurwisa sei nyaya yenzara, tiri kurwisa sei nyaya yekutambura, nyaya yekushaya mabasa, nyaya yeCOVID-19, tiri kuita sei kuti vana veZimbabwe vange vachibatana, vange vachishandira pamwe, mademolitions ari kuitika, vanhu vari kuitwa maevictions kuzvimbo zvakasiyana siyana. Sehurumende inofanira kunge ichivakiridza ichiona kuti zvinhu zvese zvagadziswa izvozvo.
Kunyange hazvo mitemo yenyika ichirambidza mapato kuwana mari inobva kunze kwenyika, Zanu PF ine nhoroondo yekupihwa mari nemadzahwira ayo anosanganisira hurumende dzenyika dzinoti Equatorial Guinea, Angola, Democratic Republic of the Congo nedzimwe nyika. Izvo zvinonzi nenyanzvi munyadzi zvemitemo zvinotyora mitemo yenyika. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vati makambani ehurumende mazhinji ndiwo anoona chitsvuku chekubviswa mari chinoshandiswa muzvirongwa zveZanu PF, vachiti Zanu PF inowanzoita chikiribidi nemakambani mazhinji ichinombora mugapu renyika kana ine urongwa hwakadai.
Tichitarisa nyika yedu iko zvinezvi, hapana makambani zatingati ari kuita maprofits. Iyo Zanu PF pachezvayo inotaura kuti makambani avo they are running at a loss, mazhinji acho akatovhara. Saka ndopamunoona panenge pakuchiitwa madeals ekuti makoroniera anopiwa access kumaminerals enyika, iwo vochiinzi bhadharai $100 million kuti tikupei mukana. Zvakaitwa vana Grandwell wana new reclam vakauya muZimbabwe vachipiwa access kumadiamonds vobva vanzi tangai mabhadhara $100 million kuti tikusainire agreement. Ndopatinoonawo zvekare macompanies ari existing ari kushanda muZimbabwe vanenge vakunzi zvekare bhadharai kana kuti munotorerwa resinesi rekuti nemaramirambe muchishanda muno. Ndopatinoonawo zvekare maparastatals makambani ehurumende ndopanenge achimbunyikidzwa kuti mari dziende kune zvematongerwe enyika. Saka idambudziko guru kana nyika ichiramba iri kuita zvematongerwe enyika, iyo vanhu vachifa nenzara, vanhu vachifa nezvirwere zvinorapika, zvinongoonesa kuti mari irimo muZimbabwe asi iri kushandiswa zvisirizvo. Chinongofungwa ipolitics power, kwete development yenyika nekusimudzira kugara kwevanhu.
Asi Zanu PF inoti ichatsvaga mari iyi kune vemabhizimusi, vemigodhi, varimi vakagariswa patsva, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe neveruzhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTunisia Vakai Said vatara mutemo unorambidza vanhu kufamba kubva nguva dza7 manheru kusvika nguva dza6 mangwanani. Izvi zvichaitwa kwemwedzi wose. Izvi zvinoteverawo mhirizhonga yakaitika kutanga nemusi wesvondo, apo vaSaid vakadzinga vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nekumisa paramende kushanda kwemazuva 30. Mutungamiri weIvory Coast vaAresana Kwatara pamwe nevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaLaurent Gbagbo vakasangana nezuro vachiita hurukuro dzekutsvaga runyararo pamwe nekuwirirana. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikuru zviri muno muAmerica zvakabatana nemusi wesvondo mukunamatira Zimbabwe, Africa pamwe nepasi rose munguva ino yedambudziko reCOVID-19. Munamato uyu unowa wakaitirwa padande mutande wakarongwa nemasangano maviri anoti reChristian Fellowship International nereWomen of Dominion International. Mumwe wevakaronga munamato uyu vari nhengo yeChristian Fellowship International uye vachibata nekereke yePilgrims Community Church kuAtlanta mudunhu reGeorgia, mufundisi Jafet Ndemera vanoti munamato uyu wakanga wakanyanya kunangana neZimbabwe pamwe nedunhu reAfrica nechikonzero chekuti havana mikana yakaenzana nedzimwe nyika mukuwana mishonga yekudzivirira denda iri. Mufundisi Ndemira vanoti kunyange hazvo nyika iine dambudziko iri pamusoro pezvose inosimudzira maziso ayo kumusoro kuna Mwari kuti atungamire mune ramangwana reZimbabwe pamwe nenyika dzose. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mufundisi Ndembera kuti tinzwe zvizhinji.
Munamato watakave nawo wakanga wakatarisira ndingati pasi rose zvikuru sei takatarisana neCOVID-19, asi tichinyanyisa kuita focus kunyika yekwedu yeZimbabwe necontinent as a whole nechikonzero chokuti hatina equal access yemishonga. Asi pamusoro paizvozvo tiri vanhu vanonzwisisa kuti muna zvose tinosimudzira maziso edu kuna Mwari in every situation. Saka takaona zvakakodzera uye zvakafanira kuti tiungane and reflect on the word of God as our guide for the future mukati menyika yatigere uye mukati menyika yekwedu.
Reverend Ndemera, kune vamwe vanoti zvinobatsirei kuzofunga kunamatira nyika iyo nyika yatarisana nedambudziko rakadai? Munoti
chokwadi ndechokuti tinoresponda nekutarisa kwatabva. Hongu tingati nekwatabva zvinhu zvava panguva inorema, but at the same time it can get even worse. Saka zvakafanira at any time kuti tigare tiri vanhu vanonamata uye vanohukama naMwari. So I think it is very appropriate kuti tinge tichibatana nenzira yakadai, asi hachisi chunhu chatiri kutanga nhasi. We have always been gathering, whether misangano yeCFI kuZimbabwe, maconferences akawanda. Kunamatira nyika yokwedu has always been an ongoing thing, especially looking at my challenges akaita saiwawa. So ndosaka takaungana tichinamata.
Iwo munamato wakadai unobatsira zvakadi tichiona kuti hama zhinji dziri kufa pamwe nekubatwa nedenda reCOVID-19 dziri kumusha kuZimbabwe, asi mainamata muri kuno kuAmerica?
I think inobatsira zvakanyanyisa nguva yekunamata in light of the season yatiri, nokuti tine rutendo rwokuti munamato kana kuti simba raMwari rinosvika pasingagoni kusvika vanhu. Uye tinonzwisisa kuti love has no distance. Madiro atinoita hama dzedu dziri kumusha haadiminishwe kana kuti haarejuswe nokuda kwedistance iri pakati pediaspora nyika dzatiri. Rudo rwedu, kurwadziwa kwedu, kufara kwedu kwakangofanana as though hama dzedu are sitting right next to us. Saka zvakafanira kuti tivanamatire saivowo vachitinamatira.
Saka iwo urongwa hwekunamatira nyika uhwu hwakatambirwa sei, Reverend Ndemera?
I would humbly say hwakatambirwa zvakanaka. Sezvamunongoziva kuti kunamata kuzvideredza pamberi paMwari, seshoko ratakanga takaisa as our theme yekuti kana vanhu vangu vanoshedzwa nezita rangu vakazvininipisa vakatarisa kwandiri, then I will hear from heaven and heal their land. Ndinodavira kuti the response was very well received. We had quite a large gathering, even netechnology virtual kana kuti yeZoom. Asi chikuru chandingataura ndechokuti tinongonamata kuti Mwari vakatinzwa uye vacharamba vachitinzwa.
Avo vanga vari nhengo yeChristian Fellowship International uye vachibata nekereke Pilgrims Community Church kuAtlanta mudunhu reGeorgia, mufundisi Japhet Ndemera. Vari parunare kwakare kuAtlanta, Georgia muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, Mutambi wegorofa Scott Vincent arikupinda munandare mangwanani aine basa guru rekuedza kusimudza mureza wenyika mudenga kuma Olympic Games kuTokyo kuJapan. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vincent achange ari pavatambi makumi matanhatu vabva kunyika dzakasiyana siyana vari kurwira kutora menduru nhatu dziri mundiro yegorofu kumakundano Olympic Games aya. Mutambi uyu ari kutakura Zimbabwe yese pamapendekete ake zvichitevera kukundikana kutora menduru kwakaita vatuhwini Donato Katai naPeter Wellesla pamwe nemutambi werowing Peter Purcell Gilpin. Murongi wemitambo vaTendai Bands Jakarta vanoti mutambi wemuZimbabwe uyu asatyisidzirwe nemazita makuru ari kusangana nawo asi kuti atambe mutambo wake semazuva ese.
Vaisi vana veZimbabwe tinoramba takamutsigira tichiti paachatamba musi weThursday ngaasave nekutya, ngava anotamba iro gorofu iro sematambiro anoita kana ari kuno, ngave hana yake ivenodzikama ava anotunzira mamedal.
Vamwe vatambi vaari kukukwidzana navo ndiRory McIlroy wekuIreland, uyo akamboenda pamusorosoro murongwa hwevatambi pasi rese pamwe nevamwe vane mazita anovhundutsa mumutambo uyu Rory Sabatin wekuSlovakia naPaul Casey weGreat Britain. Vincent uyo anotamba muJapan Tour achabatsirwa neruzivo rwake rwenharaunda iyi pamwe nerutsigiro rwemudzimai wake Kelsey Lope uyo anomutakurira zvekushandisa. VaEdmond Mutetwa avo vane kambani inotsimudzira mitambo mune vechidiki vanoti vanoshuvira Vincent rombo rakanaka makwikwi aya.
Tinomushuvira kuti anonokunda nekuti hakuna chinoramba, and uye tichamunamatira kuti asimudze mureza wedu weZimbabwe sezvakamboitwa nana Louis Chitembu haangazvitadzi. Ndinoti Scott Vincent unokunda.
Mutambi wemuZimbabwe uyu ari pachinzvimbo chemazana maviri nemakumi mashanu nesere pasi rese. Vincent ndiye mumwe wevatambi vashanu vakatumirwa neZimbabwe kunokwikwidza kuma 2020 Japan Olympic Games. Mumhanyi Ngoni Dzase Makusha ndiye chete asara kupinda munhandare zvichitevera kubuda kwaKatai Wedzler naPurcell Gilpin. Makundano egorofu ari kuitirwa muKas Gamseke Country Club muSaitama, Tokyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Live talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu zana nevanomwe vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Zimbabwe yatambira nhasi nhomba dzeSinopharm kubva kuChina dzinosvika mazana masere ezviuru kana kuti 800,000. ZANU-PF inoomba komiti ichasvaga mari inodarika zana nemakumi mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica ichashandiswa kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, uye musakanganwe kunzwa nhau dzedu mangwana mangwanani. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.